manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera kubvumbi 8 2017 Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nezuro vakaruva vamwe baba vanonzi vasimoko vakavaruva vakasvika vachida kuita kuvaka imba yavo ndobva vauya vari 5 mabreakfast ndobva vavaruva vaine futi.
Vagari vekumanzou vari kudzingwa kuti purazi ritorwe naamai Grace Mugabe voramba vachishungurudzwa nemapurisa.
Takati hurumende takapaka GPA vatingati state of disaster on our roads. Taita izvozvo tiri kusagamai kumapazi avanhu akasiyana siyana, maNGOs, maorganizations namaindividuals vanenge vaine mari.
Hurumende yovimbisa kugadzirisa mumwe migwagwa midiki yakapwanywa nemafashamu emvura mukati memwedzi mitanhatu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe pamwe nemapurisa vanonzi vari kuenderera mberi vachishungurudza vanhu vari papurazi remanzou kana kuti Arnold Farm kumaZoe. Kunzvimbo iyi kunonzi kwaberekera ingwe sezvo vagari vepanzvimbo apa vachigara vachiita wakiti nagonzo nemapurisa. Asi gurukota rinoona nezvedunhu reMashonaland Central vaMartin Dina vanoti amai Mugabe vakapiwa purazi iri nehurumende kuti vachengete mhuka. Dare repamusoro rakamboti hurumende imbomira kubvisa vanhu ava papurazi apa isina kwekuvaendesa sezvo kuri kutyora bumbiro remitemo. Asi mutongo uyo unonzi hausi kutevedzerwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata mwemugari wepamanzou ari kudzingwa vaparadzai murambiwa.
Kune mapurisa ari mukati akauya ari kurova vanhu.
Vakatanga rini kurova vanhu?
Nezuro vakaruva vamwe baba vanonzi vasimoko vakavaruva vakasvika vachida kuita kuvaka imba yavo ndobva vauya vari 5 mabreakfast ndobva vavaruva vaine futi.
Saka havana kukuvara here?
Havana kuzonyanya kukuvara havo asi vakarohwa zvokutoti kwezvine izvi nyaya yacho taiendesa kumatare. Saka hatisi kuziva kuti matare acho atikudiwo asi tatoendesa nyaya yacho nhasi kuti indotanga titange kuiripota zvokuti vakarohwa nezuro zvaro iri.
Kubvira zvakanzi nedare musadzingwe zvinhu zvamira sei?
Kubva pakanzi nedare musadzingwe vakaramba vachiuya vachipfanya. Saka varamba vachiuya vachipfanya takadzokera futi kudare. Tadzokera futi kudare manje ndobva dare rati hamufani kunge muchiwanikwa mapurisa achifamba umomo. Muzuva iroro ratongwa nedare kwakauya marori 4 yemabreak boots ndobva vatyoiswa pakombo. Kombo nine purazi racho ratiri kugara isusu.
Atovaka musasa ipapo ndopava kugarawo?
Vakatoisa matenda avo ipapo, vakaisa matenda avo ndopavari kugara. Purazi vakupota vachingofamba muminda vachiti vanhu vanenge vakuda kuvaka kuti usavaka unofanira kungogara uri pachena wakadaro kuitira kuti zvikurwadze, kuti munhu zvikamurwadza anobva. Asi munhu haakwanisi kubva zvangofanira kuti kugara kwaakaita ipapo kupererwa. Haana futi kwokuenda kwacho. Saka ari kungoti zvatongoitika izvozvo ndizvo nekuti patakagara pane chikafu ndopo chatinotiraramisa, ndo chinotoendesawo kuchikoro vana. Saka zviri kunoita manje kuti isusu tichibva manje ipapo tichisiya chikafu chedu.
Mungati iko zvino kwasara mhuri dzakawanda zvakadii?
Mhuri dziripo ezvino dzasara vamwe vakarohwa zvavano mudumbu. Mhuri dzasara ezvino 266.
Ko vamwe vaya vakambodzingwa vachinosiyiwa musango vakadzoka here?
Vamwe vakadzoka, vamwe vachiri iko nokuti vamwe vakatoshaya mari dzokuti vadzoke kuno. Vamwe vachiriko izvozvo vari kutongotambawo nhamo vari ukoko. Vamwe vanga vaine mariwo kana kuti vaine hamawo dzavo dzakakwanisa kuvatumirawo mari ndo vakadzoka ezvino. Vamwe vakauya nezuro.
Saka pane vakuru vehurumende here vari kumboya kuzotaura nemi kuti nyaya ingagadziriswa sei?
hurumende hawakwanisi kuya kuzotaura nesu nekuti iye hurumende yacho ndeye iri kuzviita nekuti mapurisa kana tichitarisa toziva kuti mupurisa ndeye hurumende ndiye akamirira kudzivirira inini asi manje chinonetsa ndechekuti ivo mapurisa vacho ndo vari kutoita nyaya dzacho idzidzi saka zviri kutotinoita kuti unogotaura nani imwe hurumende wese vanongotaura navo vanhu vatiri kuona murodhi vanongoti haziri kutirwadza asi kuti zviri kuitwa nevakuru ivo mapurisa vacho vari kutotiudza futi kutoti nesu hatina rori yokuti isusu tive kuzokutora ii rori tichikuendesa iku asi kuti nokuda kwokuti tinoita tumwewo ibasa tiongoi.
Mumwe mugari wepamanzou ari kudzingwa papurazi vaparadzai murambiwa vari parunare kumanzou kumazowe. Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo vanoti hurumende yaisa parutivi mari inosvika mamiriyoni makumi matatu nemashanu kugadzira migwagwa midiki yakaparadzwa nemafashamu emvura. VaGumbo vanoti mukati memwedzi mitanhatu migwagwa yakawanda inenge yagadzirwa. Tavabata tikavabvunza nezvemamiriro akaita zvinhu panyaya yekugadzira migwagwa iyi.
Iyo yamava kutaura iyo yava yemigwagwa yava imwe mizhinji iri mukati menyika yakaitwa kukurwa nemvura mabhiriji achitorwa hongu hurumende sehurumende takapaka declare atingati state of disaster on our roads. Taita izvozvo tiri kutsvaga mari kumapazi avanhu akasiyana siyana maNGOs maorganizations namaindividuals vanenge vaine mari.
Sebazi renyu muri kukwaniswa kuona here pane mari yamaona here?
So far iyo hurumende pachezvayo yaisa mari inosvika 35 million yokuti tigadziridze migwagwa ende tatova neprogramu iyoyo yokugadziridza migwagwa yachona yedu isati iri hombe yandataurai. Saka tiri kuita izvozvo inino zvakare seministry of transport tichishanda pamwe chete nezinara iri pasi kuministiri yangu tiri kusvagawo imwe mari yatida yatinofunga kuti inova namanje manje inosvika 100 million yatioda kugadzirisa nayo migwagwa yakakuvarai. Ndingangoti zvangu paruzhinji rwemigwagwa yatinayo within 6 months yakawanda inenge yofambika zvakanaka uyewo mabhiriji akawanda tinenge tagadziridza nokuti takatozokumbira yatinoti special state procurement board kuti itiregerere tiregerere kuenda kutenda paerana nenyaya dzokuti titsvage vangakwanisa kutiitira basa romumigwagwa tikapiwa mvumo iyoyo. Saka tava kutotsvaga makampani ari kumaprovhinsi akasiyana siyana kuti ange achipinda mubasa racho iroro kutigadzira migwagwa. Saka sehurumende gote programu yokuita tite move quickly nokukurumidza tipinde pamigwagwa iri pa yatingati iri agent tigoenda pane imwe yekuti iyino inotitore nguva yakati nedei tatasvika pane iyi yakafanana noyi watobhaji bhiji kumasvingo kana tibhaji bhiji kuvictoria falls inova migwagwa inoda mari yakawanda inosvika kumabhiriyoni.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa zvemabhizimisi nezveupfumi nhasi tiri kutarisa zvingaitwe nehurumende kumutsiridza makambani ayo ari kutatarika akaita seNRZ, CSC, Zisco Steel nemamwe. Kugadzirisa zvinhu mumakambani aya zvinobatsirawo kumutsiridza upfumi hwenyika uye kuwanisa vanhu mabasa. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaLaxon Zembe.
Ndiro dambudziko repolitics rekuti pane nyaya dzemapoliticians haadi kuregedza pawanga vari kudya pawanga vari kumhura ndo dambudziko rataanaro iroro. Asi tikatarisa mamwe makambani akaitwa izvozvo zvakaita vana CBZ takani tiri kuona kuti riri bhengi ndo raabhengi gurusa munyika muno nekuburikidza nechirongwa chakaitika ichocho chekuti hurumende yakaita mubatanidzwa neveprivate sector vakatengesa mashares emucbz ichibva aitwa privatize right nepo hurumende iine mashares mucbz asi mune vamwe vakabatana navo weprivate sector vanobatidzira kuona kuti kambani iri kufambiswa zvakanaka. Ndo pane dambudziko retiinaro ipapo kune mamwe mayakaisa asiri kufambiswa zvakanaka zvaangofanana nana Air Zimbabwe kuti anoda kuti paitwe mubatanidzwa wakadaro. Pakaitwa mubatanidzwa wakadaro zvese zvaitwa mubatanidzwa makambani mazhinji akadaro vanoitawo imwe iyo neiyo zvayo inozongotadzikawo zvayo izvo zvinonzwisisika asi mazhinji acho ekusi kuona ese pakaenda nyaya iyo tinoona zvichifamba zvakanaka tikatarisa murodhi gadzagadzirwa kubva kuplumtree zvichienda yamuharare kuenda kwamutare mubatanidzwa weprivate sector nepublic sector tikatarisa vana bate bridge road iyo nerailway line yakagadzirwa uko kubva kubate bridge wanga uri mubatanidzwa wepublic sector neprivate sector tinoona zviri zviro muenzaniso yemakambani abudirira akaita zvaanga anofanira kunge achiita zvakanaka saka ndo petinongokurudzira hurumende kuti ngavadane makambani aripo ane muenzaniso wakanaka wechimubatanidzwa iwoyo ukafambiswa zvakanaka makambani aya anokwanisa kuita zvakanaka
asi zviri nyore here kukwezvave kunze vekushanda navo makambani
zviri nyore kana kambani iine remangwana rakanaka wemabhizinisi chavanongoda kuziva ndechekuti bhizinisi rekambani iroro rinoita mari here chechipiri mubatanidzwa wacho unofamba zvakanaka here zvekuti wehurumende havazotangiri kuzviringidza munyaya idzodzo chechitatu vakanga varipo vachipiwawo zvinhano zvavo zvakanaka vachiona kuti mari dzavo dzavaisa imomo hadzisi kushandiswa nenzira isina kunaka vanopinda hapana chinovatambudza zvikuru sa zvichiendawo nezvekutiwo mitemo yenyika yacho iri kufambiswa zvakanaka here inoita kuti mari dzavo dzavanenge vaisa vakwanise kudzoshandisa nekudzodzichibereka nekudzodzitorazve zvakare mari dzacho saka mitemo yekufambiswa kwezveupfumi hwenyika mubatanidzwa wacho nemafambiro anozoitwa nekuti tikavapa chinzvimbo chakakura mumakambani imomomo votora mashezi anoita kuti vakwanise kuva nesimba rekuchengetedza mari dzavo nekuti kambani ifambe zvakanaka zvinofamba nenzira kwayo asi tikada kuita mbayo kuti isusu tinoda zvakawandisisa ivo ngavangouye vatore pashoma shoma pasingazovapi simba rekuti vakwanise kuti zviro zvifambe nenzira kwayo havauye makambani andataura makambani ekuti vemari avo vakauya vakapiwa chinzvimbo chakakura chakavafadza vakaisa mari dzavo makambani acho ari kuita zvakanaka
ko takaona kasi hurumende ichitatarika kuwirirana nemakambani ekuindia kunana Zisco Steel chii chaizvo chinokonzera kuti zvinetsa apa
iyo ipolitics iyo mapoliticians ai ndo zvakangoita dambudziko iroro ratakaita kunana Zisco Steel rekuti pakapinda nyaya dzepolitics neuori hwakanga huripo hwekuti vakanga vari mumupolitics vacho vaidawo chikamu mukaona makambani mazhinji ari kuti vanenge vaine mari avo mainvestors vanoguma vatiza inyaya dzekuti vanenge vachinzi vabhadhare dzimwe mari dzehuori dzinenge dzichida kungotorwa nemapoliticians ndo zvakaita kuti yekuzisco still idonhere pasi chechipiri ndechekuti vanhu vetinenge tabatanidzana navo hazvingorevi kuti munhu wose wose ari kubva kunze kwenyika achiti ndine mari munhu akanaka kana kuti munhu ane chido nekuti kambani iyoyo ibudirire zvakanaka zvinoda kuti tisarudze vanhu zvakanaka vane chido nekubatsira Zimbabwe nekuti kambani iyoyo ibudirire zvakanaka
nyanzvi munyaya dzezveupfumi valakson zembe vari parunare muharare chirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nhasi tiri kuita hurukuro nemutungamiri wesangano rinopa rubatsiro munyika reOxfam Zimbabwe vamachinda marongwe tabvunza vamarongwe nezvezvirongwa zvavari kuita mumamisha kubatsira vanhu
tichitarisa kumaruzevha tine urongwa hwakasiyana siyana hwatiri kushanda nemalocal districts kuti tikwanise kubatsira vanhu chekutanga tine purogiramu yemarehabilitation yemadeep tank nemairrigation ndiyo yatinoti food for assets humanity food for assets uyezve tine hurongwa hwatiri kutotarisira kuti zvikafamba tichishandawo nevamwe kwete kungotaura nyaya dzezhara kuti tine zhara panguva inoyo kwete asi kutarisa kuti kana tiza mberi zvinhu zvedu zvinenge zvakagadzirikana kuitira kuti pakaita dambudziko tiwanikwe vanhu vane pekutangira mairrigation scheme ndiwo vamwe hatiri kutarisa mungatarisa tine nguva tichiita mairrigation schemes tichishanda futi kuita rehabilitation yemadeep tanks uyezve kupa vanhu pekutangira kana vasangana netsauna hatingoti kana vanhu vasangana netsauna tongovabatsira nekuti vangowana mari yekutenga chikafu kana kuti vangowana access to clean water chete no asi tiri kuti isusu zvinhu zvine zvakanaka kuti vanhu vabatsirwe panguva chero nguva iya yavasiri kuva vatasana nenzara asi vagari vachigadzirira kuti nyaya dzakaita seclimate change tine programu yatinayo muchimanimani yeclimate change yatiri kushanda nevagari kuti vakwanise kuona kuti vangararame sei nemashandukiro ari kuita mvura manaira yakuita ari kusiyana zvichira kuti vanofanira kuti asati mbeu yavanodzvara ndiyo here inoenderana nekuchinja kuri kuita manaira ari kuita mvura munyika.
Saka kunze kwekuchimanimani uku muri kunzvimbo dzipi futi apa?
Isusu tiri kumatobo, tiri kugutu, tiri kumasvingo asi tine maprogram atiri kutarisira kuti achatanga kumberengwa nekugokwe south. Mashariro atinoita madistricts anenge achienderana nematambudzikiro atinoona achiita vanhu nemagariro avanenge vachiita. Usually tichitageta madistricts 4 and 5 ndiwo anowanzonetsa kunaya kwemvura. Totarisa zvakare kuti infrastructure iriko inogona kuti tishandise kana kusimbisa inenge yakamira sei. Asi pari zvino Oxfam ine mafocal districts atingati iyo Midlands, Mark North, Masvingo neHarare neBulawayo but aya tenje ashandisa kutira mameetings nokusangana nevakuru veutungamiriri asi isusu mabasa edu akanyanya tinoitira maruzevha.
Ko tinombonzwa kaka kuti nyaya yemari inosimboti netsei yekuita zvirongwa zvekubatsira vanhu izvi muri kuiunganidzawo here mari zviri nyore?
Mari iri kunetsa. Chiri kunyanya kunetsa ndechekuti icho mukatasa pasi rese kune matambudziko akawanda netsauna dziri kusangana nevanhu mukurarama. Mukatasa izvozvi kuNigeria kwakadeclarewa kuti kune zhara. Mukatasa kuKenya kune zhara. Mukatasa kuSyria kune dambudziko. Mukatasa kuGreat Lake kubesini kune dambudziko. Saka kuti mari iwanikwe chaiyo inotikwandirana inonetsa. Ndiko saka isu tiri kuti sevagari vemuZimbabwe yes zvakanaka kuti tibatsirwe asi ngativei neurongwa hunotisa kuti isusu tikwanise kuzvibatsira. Ngatitsvakei urongwa hwokuti kana tisasa nyaya yevhu tingaite sei. Ndiwo patiri kuya nenyaya dzeirrigation. Tingaite sei kuti isusu vana veZimbabwe tikwanise kuzviriritira tega.
Saka pazvirongwa zvamuri kuita mungati ndezvipi zvamuri kunyanyofara nazvo kunzvimbo yamungati avari kunyatsotambira vachiita zvatiri kuda kuti tikurudzirane kuita?
Ndingati kuchimanimani tiri kunyatsoona maprogramu edu eResilience achinyatsoratidza kuti pane shanduko. Tine maprogramu edu eirrigation atakatanga atiri kuona achibatsira ruzhinji. Asi chinoitika ndechokudai. Panoda kuti vanhu vazosvika panguva yekuti chero isusu tisipo kana pane irrigation scheme ngavakwanise kuishandisa pasina kunzi tokumbirawo maspare tibatsire nezvakati. Toda kuti vanhu vasvike panguva yekuti tamira ndipo patoda kunanga ipapo. Tamira sevanhu vedunhu rakati takugona kuzviitira tega. Hatidi kuti tikwanise kuramba tichingodzoka tichingoti takapinda mudunhu iri tabatsira neka irrigation scheme aka todzoka. Kunzi chakati chafa todzoka. Aiwa ndipo chete pandiri kuona pachiri nedambudziko munyika kuti vana veZimbabwe vasati vasvika panguva yekuti no kana tapiwa zvatapiwa toti zvave zvedu tomanya nazvo. Zvakafana nenyaya yezvibhorani chaiyo chaiyo yakaitika yekuti zvibhorani maNGOs akasvika akabva abatsira nezvibhorani asi zvibhorani zvazvo zvakasvika pakuita contamination inyaya yekuti even vanhu mumacommunities vaingoti zvibhorani izvi zvaitwa nemaNGOs hapana ownership. Nyaya yeownership yokuti izvi zvave zvedu chiro zvaitwa nezvimabatsirwa nevamwe ngatikwanise kuwana ownership.
Mutungamiri weOxfam Zimbabwe vamachinda marongwe vachitaura vari parunare muHarare. Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro namuzvare Gloria Chishambwa, vanoshanda ivo nesangano reZimbabwe Young Women's Network for Peace. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu muzvare Chishambwa. Mungatitsananguriro kuti sangano renyu rinoita nezvei uyezve rinobatsira sei vanasikana vechidiki?
Ndinoitwa Gloria Chishambwa, ndinoshandira Zimbabwe Young Women's Network for Peace Building. Inini ikoko ndinoshanda ikoko ndiri Programs Coordinator.
Basa ramunoita kusangano renyu nderei kubatsira madzimai?
Tinoshanda nemadzimai echidiki vane makore 19 kusvika pa35. Tinokurudzira madzimai vechidiki kuti vange vachishanda munharaunda dzavo uyezve vakwanise kunge vari kuinfluenza madecisions anenge achiitwa pamusoro peupenyu hwavo munharaunda mavanoshanda. Takatanga kushanda nemadzimai vechidiki ndokuti takaona kuti pane zvinenge zvichiitika munharaunda, madzimai vechidiki vanga vasingatauri zvinonyanya kuitika muupenyu hwavo, murongwa huri kuitwa nevakuru mucommunity mavo chikonsena ivo vanga vasingakwanisi kutaura kuti isusu tinoda kuti zvinge zvichifamba zvakadai so ibvi ravo madzimai vechidiki ranga risinganzwiki.
Muri kushanda muri kunharaunda dzipi?
Isusu tinoshanda tiri kunharaunda yekwaMutoko uyezve tinoshanda kuHighfield, kuChitungwiza, kuBuyera nekuDama Falls muHarare.
Mamwe mabasa ari kubatwa nemadzimai echidiki amuri kushanda nawo ndeapi amuri kuvakurudzira kuti vabate, tichiona kuti zvinhu hazvina kunyatsomira zvakanaka munyika pari zvino?
Mabasa ari kubatwa nemadzimai echidiki tiri kuvakurudzira kuti vapinde muhurukuro nemakansera avo muwadhi mavo imomo mavanoshanda, vataure navo pane matambudziko avari kusangana navo akaita senge kuti kuri kuHighfield vanosangana nematambudziko ekushaya mvura. Saka madzimai edu taivakurudzira kuti vatange kutaura nekanzu ivabatsire kuti iite kuti pange pachiwanikwa mvura. SekuHighfield vakakwanisa kutaura nemakansera avo vakange vachiwana zvibhorani zvakaiswa nekuburikidza mukuhukuru nekanzu.
Vamwe vangade kuziva kuti imi semudzimai zvichii chakaita kuti mufunge kuita basa iro rekubatsirawo vamwe? Ndiani chaizvo kana makatarisa vanonzi sisi Glory?
Inini akaita kuti ndide kushanda nemadzimai kunyanya anga vari sivangu. Sivangu wangari first born mumhuri medu ane matambudziko akasangana nawo iye semudzimai mukuwanikwa kwaanga akaita, akaita kuti iye asare ari vachivachitya kunyatsotaura kuti vazvimiririre semudzimai. Bcause sisi vangu vandichikura inini ndaivaziva ari munhu ari noti pachirungu outspoken and ainyatsotaura pfungwa dzake zvaindi uyezve vanenge achida kuti zvinge zvichiitika. But nekuda kwematambudziko anowanikwa uri tiri mudzimba zvakava zvinokanganisa zvinhu zvakamudzosera kumasure iye even pakudevelopment yake iye. Saka ndichiona izvozvo inini semwana mudiki ndakaona kuti mararamiro anga akuita asi vanofanira kunge achirarama madzimai, mabatiro aaitwa mukuroorwa kwake haasiwo mabatiro aaita baba vangu mai vangu. Saka ndopandaiona izvozvo ndozvakazoita kuti ndiite kushungudze kushanda nemadzimai kuti kana kuri kumirizhonga mudzimba madzimai vasange vasava vachisangana nemirizhonga. Saka ndopandakatangira.
Sangano renyu pane zvariri kuita here tichiona kuti Zimbabwe ichange yakatarisana nesarudzo gore rinouya?
Tinongokurudzira kuti pange pave nerunyararo munharaunda pane zvese zvinenge zvichazoitika zvakanangana nemaelection. Tinongokurudzira kuti zvese zvive zviri murunyararo.
Tombodzokera zvedu kuti kune avo vanenge vari kuda kubata organization yenyu kana kubata sangano renyu kuti vanzwe kuti munoita nezvei, vanokuwana ipapi?
Vanenge vachida kuti vati vashande nesu vanotiwana paFacebook. Vanokwanisa kutiwana paFacebook page yedu inonzi Zimbabwe Young Women's Network for Peace Building. Mahofisi edu vanotiwana kuEast vichiri panhamba 13 Walter Hill.
Mukupeta yedu hurukuro yedu zvii zvamungapewo semazwi esimbiso imi semudzimai kune madzimai vamwe vechidiki vakateerera pari zvino?
Madzimai vechidiki inini ndinovakurudzira kuti hapana chedu chinoitirwa kwatiri isusu tinge tisina kuwana tauro mazviri. Pachirungu ndinoti iyo kuti nothing for us without us, nokuti hapana umwe munhu angakwanisa kutimiririra angaziva kuti zvinodikwa nemadzimai vechisusu tisina kutaura zvatiri kuda pane shanduko inenge ichida kuitwa munharaunda kana mungava munharaunda kana kuti munyika.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ndinokutendai muzvare Gloria Chishambwa kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa Vhiki Rega Rega neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa mashoko akaziviswa nekomiti yedare reparamende inoona nezvemutemo ekuti madzishe havakwanise kunge vachipinda mukomisheni inoona nezveminda sezvo mabasa avo achingotarisana nekumaruzevha kana kumaruwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata Ishe Edson Chihota. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vaChihota.
Tinotenda zvikuru makadi.
Aiwa tiri wapenyu. Nhasi tati tikunetsei tichitarisa danho rekuti madzishe haakwanise kunge achipinda muland commission. Munoti iwo imi?
Isu tine urombo zvikuru. Tichitaura izvi hatisi kupikisa hurumende, asi kuti tinenge tichitaura takatarisa vanenge vachitaura mashoko nevanoda kumisa nzvimbo panguva iyoyo. Bumbiro remutemo rinotaura nezvetraditional leaders. Hariti ishe haafanirwe kunge achipinda muland committee. Tinenge tatadza kunyatsozvitaura chaizvo chaizvo nekuda kwekuti pane vanenge vachitaura pfungwa dzavo vasingataure zvinhu sezvazvinofanirwa kuve zviri. Pakagadzirwa constitution yedu, vazhinji vakarangarira vanoona kuti pane zvimwe zvakainzi zvinozogadziriswa. Zvinove zvinhu zvakatembenge zvanzi nemadzishe, hatitangei tazvigadzirisa, asi nekuda kwekuti mutungamiriri wenyika panguva iyoyo achitaura nemadzishe aita, hatimbopfuurai pachidanho ichi tigozogadzirisa, nekuti ndozvimwe zvezvimwe zvaitiudaya kuti zvinzivisikwe nemadzishe kuti zvinozonzi kudii, nekuti kana tichitaurwa kunzi dunhu iri ndiraishe nhingi, anongoita dunhu iroro asina chekuita here nevhu racho. Muland committee kushayikwa kumadzishe hakusi kuda kwemadzishe, hakusi kuda kweconstitution, asi kuda kwevanhu vanenge varimo nevane mamufungo yavo yekuona kuti hatingaise madzishe omu nekuti vane chekutaura. Tikadzokera from a traditional point of view, tinogona kutarisa nzvimbo yakaita seHarare, toona kuti vanhu vekwaseke vane veHarava nevekwamupambachi vanove vakanga vakakomberedza Harare vane chekuita. Ndosaka muchiona hurumende yakamboita bira kudziva resekwa vachidaro kucherechedza zvinove zvakunokodzera kumadzishe zvakange zviripo, nekuti ndovaridzwe nzvimbo idzodzo.
Saka imi muri kuti danho irori raziviswa nekomiti yeparamendi iri, iyi danho risina ruzivo rwakadzama?
Ndochokwadi, nekuti nekuda kwekuti havasi kunzvera mune mazvo zvinofanirwa kunge zvichitarisiswa, nekuti takungotora pai pekuti kubva patakaita kuti kupinda kwatakaita muhurumende pa1980 madzishe sakasvikoswa ashayisa simba. Ndo patakatorera kuti ishe haagove munda haape munhu stand hadi. Nanhasi ndo pandiri kuona kuti vanhu vari kuita izvozvo vari kushandisa pfungwa dzimwe chete idzodzo kuti aiwa hatidi kuti madzishe awane simba iri. Handizive kuti chii chinovarwadza. Ndinofunga kuti vaidai vaive nerudo vaitombodawo kuti vataure nemadzisha acho kuti madzisha anzwisise kurwadziwa kwavanoitwa, kuti chii chinovabata kuti ndiye muridzi wenzvimbo. Svose dzvinyu nechii chiri kufamba imomo chiri munzvimbo yashe.
Pane zvamuri kuitawo here kuti munge muchipindawo muland commission iyoyi?
Mapresentation emadzishe ari kuitika. Zvinhu zvisingataurwe chete kuti taita chakati tiri pakati, nekuti pane zvimwe zvinoita kuti mukanganisa nekutaura nekunge muchiri kutaurirana musati masvika pakuwirirana kana kuti musati mapedza nyaya yenyu. Asi madzishe vari kuisa nzvimbo dzavo kuburikidza neutungamiriri hwemadzishe huri kuamirira madzishe, vari kuita izvozvo kuti vati tinzwisiseiwo kana inzwai mhuri dzedu zvichemo zvadzo.
Pane mutsauko here unooneka Ishe Chihota pakati penzvimbo dzinonzi dziri pasi peland commission dzinove dzavari kuti dzekurima kana kuti agricultural land, nedziri kunzi dzinofanira kunge dziri pasi pemadzishe dzavari kuti communal land?
Hatina chavati vanyatsoisa munzvimbo chatingati ichi chinotsaudza kuti iyi nzvimbo yakwakati, iyi yakwakati, iyi yakwakati. Kunze kwekungoti kubva 1980 ishe haana kuzonge aine simba rekuti agove sezvavaimboita izvozvo kuti iwewe unowana stand iwe unowana chakati iwe unoita zvakati.
Maka makateerera kuna Ishe Edson Chiota muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichitimurari zvakanaka vateereri ndokusiyai maoko aBlessing Zulu.
Tinotenda Jonga vateereri tokusiyai mina Chris Gande munhau dzechindebele.